Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechishanu chivabvu 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vava makumi matatu nevasere, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuwari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaka. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa futi kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vari kutambudzika kukuru nekurwadziwa kukuru.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, wopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakaitika pamadzimai matatu aya. Banga guru renyika rinozivisa kuti munyika muchange mave nemari yebepa itsva kutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba nekubata chibharo madzimai matatu ebato ravo ayo akapambwa mari mwezuro asi akazowanikwa kubhindura nezuro manheru. Gordon Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu aya muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya ashanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vachami avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuwari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaka. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa futi kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku wese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vari kutambudzika kukuru nekurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika sezvo hurumende yeZANU PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu SADC, shoko redu AU, shoko redu International Community, batsirai vana veZimbabwe muno maita mapere nemadusura upedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava. Varipo vamunangagwa vana kuhwina rutsigiro rwevanhu vakanoponera kumatare edzimhosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu, ihondo yokurwisa vanhu.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC, muzvare Maureen Kademaunga, avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa kuiswa chibaro.
Saka vakadyiswa zvinaimunhu vakanwiswa weti dzavo. Zvadaro zvakare vane nyaya yavanditsanangurira. Mumwe vataura kuti anoda kuiti zvikanu yekuti vakabatwa zvisina kunaka semadzimai. Yatingati sexual abuse. Ya vanditsanangurira ivo kuti usiku wese in her own ways usiku wese vanga vachindiyamwa mazama angu vachivabata chibaro. Saka vanhu vari kutsva vaitwa sexual abuse. Ende vanoda kutwa zvisanangura zvizvikanwe nevanhu.
Baba vamuzvari Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vavana kufara nemabatirwo akaitwa mwana wavo uye vati vari kurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka.
Vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru, zvinorwadza, miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura. Ndatarisa miromo yake nemaziso, ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma, yekuchishidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain, zvekuti zvinogona kumuonza, kuonda miviri asiye achidya. Ndaona mwana ari kuradza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka. Kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa. Vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvunzurudza vatatu ava sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park. Vati nyaya iyi iri kuongororwa uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 kusvika nhasi maerano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park. Vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura sei. Vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo. Zvichakadai vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende vakati kuita izvi imhosva inosungisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi matatu nevasere, zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa munhu mumwe chete aine chirwere ichi muHarare neZuro. Bazi iri razivisawo kuti vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose uye vapona kubva kuchirwere ichi vari 13. Izvi zvinobuda panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvekuti vari kuwedzera here kana kubvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown uyo wakaderedzwa kuenda pachinhano chepiri kana kuti level 2 masvondo maviri adarika. Mutemo uyo uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru kana kuti 4.4 million uye vafa nechirwere ichi vasvika pazviuru mazana matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,003,389. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr Simba Mavhaza avanoshanda mune zveutano.
Chokutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa, ndo chatinokwanisa kuona chokutanga. Chechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kuteedzera mirayiro yekudzivirira chirwere cheCovid. Mirayiro yechirwere iyi tiri kuidzivirira, vanhu vari kuzvigona vari kugona kudzivirira, vari kugona kushandisa ino social distancing, kana vasiko vari mudzimba vari kugeza maoko avo uye vari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yedu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders from the airport vachienda kuquarantine. Izvo zvikaizvo danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira rekuva nesu rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukuru kwedzachirwe chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi zinoongora ziweji zakabwa kuni kaya China ne mamo ma shukatuo tambira kubakuwe World Organization arukuti baadhiira kujichukua nse kudira ne kunjugisa ziweji.
Saka vanhu vanga pembera here kuti varikukwanisa kudzivirira chirwere ichi Dr. Mavazi?
Tikatasepa kutinoona kuti chirwere ichi achisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura chinodzokorora. Saka iko zvino zvatina nguva yekupemberera kuti tagona. Haisi game. Chirwere chiri kuuya tachambomira asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November. Saka zvichika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March, dzimwe nyika dzakubata zvinezvi Mexico, iko zvinhu zvarongwa zvakungofa vari mumigwagwa. Saka tinogona kusvika futi neukasha, tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa, tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusoro wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusoro wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati pepani iri kupisa nemabvunzi emoto. Nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Dambudziko guru ndirekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino zvivari tinogona kuwanda chirwere chatisiri kuona asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuwanda chirwere chatiri kuona vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mukutungamiri hurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa. Asi vachizvichengetedza kuti vasavasava nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu, havana chirwere here iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere. Lockdown hairape chirwere ende haisi mutambo wekuti tofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe dai chirwere chakabata vari kuZimba, dai varingo vakatozvona chavako. Saka iko zvino izvi zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, iri kukwanisa nechakatangoita vanhu vairi mumasvondo mairi mumwe chete masvondo.
Avanga vari Dr. Simba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain Studio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Listen Musiwa, vanoti zvinhu zviri kuvaomera kusanganisira neveruzhinji munyika iyi sezvo vasina mabasa uye vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yemunyika iyi. Muzvare Musiwa vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuriritira mhuri iri kumusha panguva iyo nyika dzakavharwa senzira yekurwisa chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Yeah, I want to say tinokutendai. Zvinhu zvakaoma kunotete nekuti vanhu vazhinji havachatarisira kuti mabasa avo vangakwanisa kuzodzokera. Sinzi nguva yarebesa tiri mulockdown, saka vanhu vazhinji vari kuchema pamusoro pekuruza mabasa, pamwe chete nenzara mushure mekunge lockdown yati rebei seizvezvi. Saka zvinhu zvakationera nzara, mabasa, malandlords anongoda mari dzavo yeti vanhu havasikuenda kumabasa. Saka unongoona kuti zvakaoma nditiri munyika hamusiri medu.
Imomo muSouth Africa muri kugona here kunotumira mari kana zvimwewo zvekuriritira mhuri dzenyu kuZimbabwe?
Ya, sekunzwa nekuona kwangu pasocial media kune mamwe macompanies ari kuita izvozvo. Kune vari kudelivhara chikafu, kune vari kukwanisa kuti munofedha mari mamwe macompanies. Inini hangu handisati ndambozviita but ndikuona pasocial media kuti zvinenge zviri kuita kune vamwe. Saka vamwe vari kukwanisa kuonawo zviviri zvishoma zvavainazvo, vari kukwanisa kupenda kana dzingava mari dzingava chikafu asi ndine chirimbo nokufenda kuti vashoma nekuti vanhu vazhinji vakamira mabasa.
Tombotarisa imi pachezvenyu muri kuzvigona sei zuva nezuva panguva ino yelockdown uyezve muchida zvakare kuchengeta mhuri dziri kuZimbabwe?
Tiri kuzvigona nenyasha dzaMwari tete masve. Zvinhu zvakaoma kutongonamatawo zuva nezuva nekuti isusu pachedu kuno tinenge tichida kuwanawo kuti pamwe tingawana zviviri zvishoma kuti tikwanise kugara muno mumacho. Zvekarezve tozosongana nedambudziko rokuti kumusha kunenge kuchida kutumirwazve apa pamwe unenge usingashandi. Panenge pakaoma tete. Saka zvatinenge tichingokurudzira ndechekuti kune avo vari kudzimisha kumisha kumusha kuZimbabwe vanokwanisa kungogamuchirawo mumiriro wakaita zvinhu vachingotambirawo zviripo panguva iyo nokuti kutaura chokwadi zvakatiomera kunoku.
Asi vekumusha vari kuzvinzwisisa here nekuti vanenge vachitoti imi makaenda kumafuro manyoro ndimi unogona kubatsira?
Ya, ndizvozvo. Zvinongobvawo kusiyana kwevabereki nekusiyana kwevamwewo. Pamwe pacho vanenge vachida kunzwisisa kunongochotoona kuti zvakanyanya kuomera vanenge vava kuzongochema-chema. Asi vamwe vanonzwisisawo zvavo vanongoti aiwa shingirira izvi chaita tigodzokera pamararamiro edu zvekare. Saka vamwe vanonzwisisa vamwe ndovasingazwisisi.
Imi shuviro yenyu ndeyei mune ramangwana kana lockdown ichinge yapfuura?
Aiwa, shuviro yedu ndeyekuti kana lockdown richinge yapera tikabudirirawo kumabasa tikabudirira kuramba tichishanda. Aiwa, ndezvekuchengeta ivavo vabereki nekuti vanenge vakangotarisirawo kuti zvinhu zvichingopera zvelockdown kumusha vanhu vaakutanga kurarama upenyu huri nani vanoenda kumabasa vachienda kumabasa tichichengeta pamwe chete vabereki nehama.
Aiwa, tinotenda.
Tinokutendai tete mazve. Ndimbokwazisawo.
Kwazisa henyu.
Ndakukwazisawo gogo wangu nasekuru wangu mandizvidza kwagwanyanya kumasvingo nemhuri yese nemwana wangu Cheuto ndichiti vakadii vakadii kuno tiri kufara.
Aiwa, tinotenda. Muri kupi kuSouth Africa?
Asi kuPretoria Camelzin.
Vanga vari muzvare Lisini Masiva chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vachitaura vari parunare muPretoria muSouth Africa makare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Kuburikidza nebazi rezvemari yakazivisa nezuro nezvemutemo mutsva weStatutory Instrument 103A wa2020 uyo unotsanangura mamiriro achanga akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 pamwe neyemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika svondo rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vamutsvuli Ncube kuti vape zvikonzero zvapakuti bazi ravo ritore danho iri. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu kwemari yemunyika kunze kwekungoderedza uwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kudona muuremu. Danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro $10 ne $20 zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafambe nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku?
Dano ilirinango itaserino relutsa kuwane kwa kwe mari mabanga. Kwa chungu vati shoma. Takatarisa kuti mabanga machuna vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva. Asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi. Tinoona futi kuti manje kunenge kwakudewa mari dzine madenomination ari pamusoro. Nekuti iyo inenge isingati hanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pataitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga uye izvozvo zvichaitika kuburikidza nemari idzi. Asi zvinongoti rerutsei hazvo kwechinguva chishoma inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsvaguva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation? Uyewo nyaya iri kuchemwa nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweUS dollar kana kwemari yekunze. Pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga. Asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyoyi nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maUS dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick nezvimwewo zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari izvo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatozoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kutara chokwadi nawe corona yakaoma chinhu chiri kushungurudza nakawanda zvikuru sei. Tikere muno muZimbabwe metruck driver ndinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana ndichiona mamiri anenge akaita zvinhu. Musi uno ndandiri pakadoma apa. Aiwa vanhu vari kushanda pakadoma zvakanaka uchiona vachifamba asi vari kutedzera. Nhaye kuisa maface masks aya. Iyoyi nhari maface mask ndiona sekuti inobatsira zvikuru nokuti pamunenge muchifamba wakazvivharira unenge wakatodzivirira dambudziko iroriro. Asi chokwadi chiripo ndechokuti munzvimbo dzandatifambiwo dzakati wandiwonda chokwadi chiripo ndechokuti nhau inonzi nzara. Ndo izvo zvaushungurudza nakawanda nakuti ndo zvandinofunga kuti zvichange zvichiendera mberi kupa vanhu inonzi mental health kuti vanhu vachapedzisira kurwara nechirwere chepfungwa nenhaye kupfunga kuti vana mangwana vanodyei next meal. Denda iri rakauya harisire munhu umwe nyika huru dzizhinji chaizvo rakaita kunana America ikoko kuno kunana Britain, Spain, Italy kunova kune vanhu vatinoti vanoruzivo vanozva nezvekurapa zvichirwere chavanedza zvikuru. Asi muno muZimbabwe ndinokuvimba kuti Mwari aramba achitichengeta nokuti tuta chokwadi vazhinji vanoshuvira kuona tichinyaya yekutambudzika nekorona. Aiwa kungotaura kwemasocial media asi zviri paground ndezvekuti tigere zvakanaka so far in terms of zvirwere izvi hachina kunyanya kuwanda.
Ndandakanganwa makorekore biyangu ese makorekore. Aiwa temsi shambao za manja, msi shambao za otitula dota rakare kumushakwa kareko, kana mribesi po itemsi shambani dota ngu shambao manja, mchifaraya kareko mpuno mchifaraya kareko mro moyo, makore kore, itemsi nzwa shukutawari wa mstera, shukutawari wane umende, msita msteza shakare, msaite msipembera pembera msungo famba famba kana kwa kare kune bamba wangu makumandari kwa kare kumsaende ite msikazikika makore kore biyangu ndapota ndapota ndabata manja ndabata miendo makore kore ite msikara mzimba njinyue nyuma nyonyo mkore kore mbie nyu mkore kore ayo gazikika abiyangu abiyangu gazikika emu nefamu nefamu chwele chide ipapenu chide burara penu chide burara mamire ni antu kazikika ino kore kore biyangu.
Ini ndini Marvelous Mtanganya huye, ndini mu Washington.
Mwana uzemi tambo. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira munyika apo aitambira zvikwata zveBlack Aces neArcadia United Danny Jimu anoti uori ndowauraya nhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Jim uyo ave kuchaira bhazi rinotakura vana vechikoro kuSouth Africa anoti vanosarudza vatungamiri venhabvu vauraya mutambo uyu nekusarudza vanhu vane mari kwete ruzivo rwebhora. Izvi anoti zvauraya mutambo uyu nekuti vamwe vanovhota vacho vave kukudza nyaya dzemari kwete kutarisa nzira inozotorwa nemutambo wacho.
Vatungamiriri variko mazuva ano vane huori havana chido chemutambo wacho ende kune zvimwe zvakanga zvakaiswa masystem akanga ariko ekuti taitangira kutamba tiri vana vadiki hakusina izvozvo.
Jem anoti nhabvu inoda vatungamiri vakaita savana Brian Harry, Pat Travers, Nelson Chirwa, Job Kadengu naJohn Madzima avo vaive nemari uyezve neruzivo rwenhabvu yacho. Jim anoti vatambe mazuva ano vasiyana zvikuru nemazuva ake apo aitamba nhabvu yekuda kufadza vadzigiri vemutambo uyu kwete mazuva ano apo vatambi vari kukudza mari.
Panguwe takanga tine chido nekuzvipira nehunhu ende yakanga isiri nyaya yemari.
Jem anoti akanga anwegore ra 1993 apo akawana mukana wekunotamba kuSwitzerland akazotadza kubudirira kuenda ko mushure mekukuvara.
Na 1993 ndakanga ndaita mukana wekuenda kuSwitzerland asi ndaenda ikoko kwasara zvondo rimwe chete kuti ndiende kunoita anonzi matrials aya ndakabva ndakuwara gumbo handauzokwanisa kuenda saka hanguva inondi handiikanganwi ndakanga ndaitawo mukana wekuenda kunze kwenyika.
Mutambi uyu anoti kunyange hake ari kuita basa risinei nezvenhabvu ari kubatsira vatambi vemuno kuvatsvagira zvikwata zvekutambira muSouth Africa.
Pane vakomana vandamboitirwawo maarrangements aya yekuti wauyewo kumatrials ndo contribution yandaitawo so far kukuta matrials kuno kuSouth Africa.
Mazuva ake Jim akatamba muchikwata chimwe chete nevatambi vakaita saWilfred naWilliam Gay, Emmanuel Nyauma, John Mbidzo, Percy Mwase na Francis Jayman kuBlack Aces. Uko vakomana vechikwata ichi vakatora mukombe wePremier Soccer League muna 1992. Kwake United akatamba nana Charlie Jones, Dave Zulu, Sean Chatters, Francis Nechironga, Brendan Noble na Dexter Rawson. Kunze kwaBlack Aces neArcadia United, Jim akatambira zvekare Air Zimbabwe Jets uko akatamba na Harlington Sharon. Jim uyo ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa akaroora uyezve ane vana vaviri Wesley na Melissa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa kupambwa kunonzi kwakaitwa marimwe zuro madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Madzimai aya ari kurapwa mune chimwe chipatara chemuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vopomera hurumende yavaEmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika pamadzimai matatu aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuhisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 Mkwenkwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amanamba aqaniswa kubangelwa ukuthi singakhangela ulevel 2, yikho lapho okuqanise khona. Kulento eziningi eziba khona, ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa amanamba aseqanisile, kwenza ukuthi kujustify ukuthi kunjani kungezelele.
Inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38. Emhlabeni jikelele asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803.
So sesitshela amapolisa lamaloyers ahamba la kusa Afrika sabathola bekhona. Bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kufestekile. So sibona ngantoa yinto esihlungu kakhulu.
Inkokeli yabatsha kwe-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela se-Parktown Hospital eHarare. Amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Uwoza Friday liviki silomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38 ngemva kokutholakala kwesinye isakhamuzi seHarare silomkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yiwo balokhe bebane kuthi asebesinde kuwo balokhu belishumi lantathu 13. Lokhu kutsho ukubana abalokhu belawo lomkhuhlane bangamashumi amabili lambili 22 asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,890. Izwekazi le-Afrika kulaba zinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lengxenye 75,866 abafunyenwe bele-COVID-19 kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 27,425 kwafa abazinkulungwane ezidlula ezimbili lengxenye 2,570. Emhlabeni jikelele lo mkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 304,201 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. EZimbabwe sokuleviki inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus likhuphuka phose nsuku zonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa ekhangelele ukwazisa uZulu yiloba yinini kungakafiki ilanga langesonto ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe luyaqhubeka na kumbe luyayekethiswa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheji lakaZulu, Mnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ama namba a kansa kubangelwa ukuthi singakhangela level 2 yiko lapho kuqanise khona kulento eziningi eziva khona ungakhumbula kuzayenziwa extension yaphela kodwa ama namba seqansile kwenze ukuthi justify ukuthi kunjani kungezelele so eZimbabwe okuhluphayo ukuthi lakatesi ukuthi kuqiniseke kanganani ukuthi ama namba zaqansa kumvene hayi kunzima especially kithi abantu ngoba kasela themba kuhulumende wethu there is a lot of secrets there is a lot of mistrust from our citizens. This is Chris from Hulumen. So ama numbers are lati awetu. Ukuna kusivanzi mkuti sitemba. Then ungakangela into empilo ukuthi simile. Kulezi mali ezinenge ziqanjwe ukuthi zakhitshwa zadonethwa ngamazwe angaphandle kodwa okuluhlupho ukuthi imali zonezo iaccountability yangkhona asikwazi idistribution yangkhona ukuthi each and every province iphiwe imali yini kuyisecret kaukulomnendi kodwa imali iphiwe abantu so ngibona ngazathi into zonke zonezi zikhulumisana kakhulu lombusazwe wethu ama numbers aqanisiswa ukuthi abantu bayalamba itesting yethu iya hlupha kakhulu ngoba amanye amazwe atesta abantu abaningi thina kodwa kithi lokuthi criteria esetshenziswayo yiphi no one can tell uyeza ukuthi abantu bayatesta mina nginjenje so akula muntu enyake nihlangane laye esithi hayi mina ngitestiwe so ngibona ngazathi okwezinto kwethu konke kakukho okwenziwayo ukuthi kudile lo hlupho esilalo
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwazisa uZulu ilanga langesonto lingakafiki ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe lolu luyaqhubeka yini kumbe uyaluguqula kancane kuyini ongamxwayisa ngakho
Okuluhlupho ukuthi singaze sithi kangezelele kumveni kayekela nje akula akutshintshi lutho ngoba kula anything in place so engazethi singaze sithi kaguqule ngoba uma ama numbers eqansa you expect ukuthi ngabe kuyangezelelwa amalanga nje but umbuzo ukuthi ngaze ngezelele kuyini okuzatshintsha ngoba itesting yethu is doubtful everything yethu nje yonke kule nkungu eningi around issue ye covid
Umnumzana Mbuso ofuzwayo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave
Inkokeli yabatsha ku-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa ebibikwa ithunjiwe ensukwini ezimbili ezidluleyo itholakale iselatshwa esibhedlela seParktown Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kakubi kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Abathathu laba babalisa uNkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba batshela abazali babo ukuba bahlukunyezwe kabuhlungu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo okubalisa ukunathiswa umchamo wabo ukudliswa ikaka kanye lokuhlukunyezwa ngendlela zecansini i-sexual abuse okunjengokumunywa amabelelo okunye kuke kwaba lokuxokozela esibhedlela abazali babathathu laba besalelwa ukubona abantu babo baze bavunyelwa ngemva kokuphoselanwa aqatha phakathi kweziphathamandla zesibhedlela amapolisa abegqoke impahla yawo labasebenza phansi kohlangothi le-law and order unina kamamombe unkosazana Kudzai Chiwanza uchasisa ubunzima abhekane labo
Ndaphinda but access yacho
ngingenile kodwa bekunzima ukuthi ngingene simbone singabakhululekileyo bathi bona amapolisa yiwo abatshele ukuthi bangasivumeli ukubabona kodwa ngingenile ngazama ukumkhulumisa kodwa engangiphenduli bathi bona babahlabile amajekiseni angazi ukuba babahlabele ukuthi kuthini engxenye bakwenze lokho njengoba laba bantu bengazange bathole ukudla kusukela mhla baswelakala. Ngasazi ukuthi babahlabe njani kungekho abakudlileyo kwase kusiyavusa ezinye izinto asisakwazi ngikhathazekile kakhulu
kwagcizelelwa ngomunye njalo umzali uyise kaSicilia umnumzana Henry Chimpiri.
The doctors are yet to then tell us what happened, where they may be raped or whatever.
Ndilindele ukuzwa kubodokotela ukuthi wadlenguliwe na lokuthi kuyini okwenziwe emzimbeni yabo ngoba laba bantu ngabezomvikela abasebenzisana lohulumende kusobala ukuthi amapholisa aphakathi kwakho lokhu ngizaphinda njalo amapholisa abayakwanzi okwenzakeleyo akuzange amapholisa kazulu njalo angilandaba laloba kuyini abafuna ukungenza khona ngifuna aba-United Nations labantu bonke nje elizweni ukuthi bazi ukuthi kasilawo amapholisa eZimbabwe
omunye walabo abayethatha abasakhulayo laba komchapondwa eBindura umnumzana Mfundo Mlilo ulandisa ukuba baze njani ukuba bakuleyo ndawo
yilaba abantwana bathe sebethunjiwe bachaya ngato okungakwana 24 hours balahlelwe emgwaqweni basebengena emizini becela uncedo laba bantu abacele kuncedo basebesifonele ukuthi hayi abantu benu elibadingayo bakhona ngapha so sesitshela amapholisa lama-lawyers ahamba labo safika sabathola bekhona bebe le mpahla zabo kodwa impahla bezidabukile njengamantombazana okwangaphakathi kuvesekile so sibona ngantu ayinto eyihlungu kakhulu
umlilo uqhubeka ethi babathole bekusimo esibi kakhulu lapho besiyabathatha
la mantombazana bathunjwa besuka emhlanganeni wabo eShowgrounds bathe bethunjiwe bahanjiswe eHarare Central bathe befika eHarare Central basebekhitshwa bafaka kwenye imota ngathi babehlezi phezu kwabo imota le ihamba so babengakwazi ukuthi baqonde ngaphi baze bazibona sebesebhindura sebefika khona ngale bafika bajikelwe emgodini so babetshaywa kuthiwe behlabile bangadima bechayiwe abakhulumileyo ukuthi bachayiwe kakhulu bebenathiswa imichemo le nto ezinjengazona lezo so bahlukunyeziwe kakhulu
igqwetha labathathu laba elisebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jeremiah Bhamu uthi kuyisimbanga ukuba amapholisa wona abesithi akazi lutho ngabo sekuyibo asebegijima ukuza balondoloza esibhedlela
The police say they are now treating them as victims of kidnapping. They therefore, in their statement to us, they want to protect them.
Amapholisa asitshela ukuba asibabona njengabantu abahlukunyezweyo ngemva kokuthunjwa bathi bafuna ukubalondoloza nokubavikela ukuba bangaze behlindwa ngezinye izihlakalo ezimbi njalo. Kodwa abathathu laba bakubeke sobala ukuba kungaze bajabulisi lokho kuba khona kwamapholisa ngobuningi lapha esibhedlela besithi ngowamapholisa manye yibo abahlukumezileyo
ukuze batholakale abathathu laba kube lokusebenzisana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezithi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR kanye leZimbabwe Doctors for Human Rights ZADA lintatheli izindaba kayisanelisanga ukungena phakathi ukuyakhulumisana labathathu laba ngemva kokuvinjwa ngunobhala jikelele weMDC umnumzana Charlton Wende lanxa evumele ezinye ukuba zingene zithathe izithombe lokukhulumisana labathathu laba ukuzwa uhlangothi lwabo kulolu daba inkokheli yeMDC okubalisa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Tendai Biti labanye bazese kulaphayana abazali babathathu laba sebekhonona besithi kabasuthiswa yindlela lolu daba oluphathwa ngalo ngabe MDC lohulumende unobhala ogaja lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nicky Mangwana wethule umbiko esithi sebelutholile udaba lwabathathu laba ababikwa bethunjiwe ngemva kokutshengisela besephula iziqondiso ze-lockdown ngakho ke uhulumende usazoluhlolisisa lolu daba nxa kungatholakala oyabe ephule umthetho uzabotshwa ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
balukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka uthi imali entsha eye-$10 yephepha ebambeneyo izaqala ukusebenza ngolwesibili weviki ezayo mhlaka-19 Nkwenkwezi kuthi eye-$20 yona izakwethulwa kuviki yakuqala ngenyanga elandelayo embikweni awethule lamhlanje uMangujika wazise njalo ukubana kuqala mhla ka 19 weviki ezayo amabhanga azakhuphula imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola isiya kunkulungwane eyodwa yamadola. I-$10 le-$20 ezintsha lezi zizasetshenziswa ndawonye le-$2 kanye le-$5 ebezivele zikhona. Imali le edindwe ngenye inkampani yakwele Germany ifike elizweni ngendizamshina izolo. I-$10 ilombala obomvu kuthi i-$20 yona ilombala oyisibhakabhaka. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende wethule imali yamanani aphezulu le ngoba i-$2 le-$5 kasisathengi lutho. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa ikhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwe-coronavirus lolu aselenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela ezindlini. Uhlupho lwamanzi emzini wePhumula koBulawayo solufike kuzinga elibi. Izakhamizi zezibanjwa ngamandla ukuba zigcine zisebenzisa amanzi angahlanzekanga, sezizigebhela imithombo kumbe ukuyakukha emfuleni egelezela amanzi aphuma ezambuzini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yamalungelo ezakhamuzi eyeBulawayo Progressive Residents Association iBupra umnumzana Kilibone Khabo uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi lolu.
Hayi, udaba lwamanzi kulayo sesithwele nzima kakhulu. Sithi kansibi ibisizama ukuthi inikeza abantu amabhawuza, manje amabhawuza ayashota. Owamanje bale 5 amabhawuza. So kwesinye isikhathi abantu sebetshona belayinile ibhawuza langikhona lingabuyi. Nje asephumula khona abantu sebeze begebha imithombo ngezandla. Bedinga amanzi, uza amanzi angagobhoza, sayiqasa ukuthatha amanzi. Abanye sebesenza ukuthi bathathe amanzi aweswitchi bahambe bayasebenzisa endlini for okuflasha. So hayi, abephumula ithi kususa ubuhlungu.
Umnumzana George Sibanda isakhamuzi sePhumula uthi lolu hlupho lwamanzi lufaka impilo yabo engozini yemikhuhlane etshiyeneyo.
Hlupho esihlangana lalo ngendaba yamanzi uhlupho oluharasayo kakhulu ngoba kunje kulabo corona kuyamehla singabajenzizanga and thina abanye sicina sisabuya landa amanzi kumabhawuza kuba lesiphithiphithi esiningi emabhawuzeni. Abantu abakha amanzi kumabhawuza baningi kula manzi abishwa amabhawuza. Sebehlala abantwana umesenze emathoyilethi sifikela lemikhuhlane ekhona kodwa sesifileka special thina njengabazali. Sizizalwane zePhumula North. Asazisize njani ngoba la madamu abe kusekhaya bezathi ungcono ngoba kula madamu lezibholane. Ngoba izibholane ezilapha azisikwani, amabhawuza ngala abisa amanzi asikwani.
Esinye isakhamuzi sePhumula umnumzana Thembelane Dube uphatha ngezinye indlela abantu asebezisebenzisa ukuze bathole amanzi.
Uhlupho lwamanzi esilunanzelelayo ukuthi uwa 27 okuyiPhumula South lohlupho lwamanzi kakhulu indawo leyana ngale duzane lePremier. Abantu vele kabasathola amanzi sebephila ngebhawuzi kuthi abanye ke sebephila ngokuthi bagebhe okuyimthonjanyana ukuze bathole okuncane khona okabangakucongolozini. Sibe sesingena ke kuward 19 uzafica ukuthi sile ndawo esithi iPhumula Old ku-A entshonalanga yesikolo seGodlwayo. Abantu bona labana vele sebele almost 2 months kusiya ku-3 months amanzi bengatholi. So abantu abaningi sebephila ngebhawuza kumbe bagebhoka imithonjana okuncane.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila wePhumula kuward 17 uthi ikhona imizamo abayenzayo ukuze izakhamuzi zalapho zithole amanzi.
Senangelele Pumla South Pumla Udia Peki Amanza Kubega Bena Watodi Kubangilo Iguana Amanzi Asimaduchwana Imatari Amanza Aba Finye Lady Koto Njengo City Council Fiasa Maguchi Sasifage Ishechuli Ama Pauza Uguchi Aba Finye Lady Mubaguna Aba Pezu Amanza Wafafigi Lapo Aba Kona Makubese Kutaza Aba Ndubase Pumuli Uguchi Ba Tune Uguchi Amanza Zubengatwe watoli ili njalo wakubege Shanzega wetina ingilis ndoza wuzo ukunela manzi zishanzegi.
Ilunga le dalile parlamende le Phumula uNkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi udubo lwamanzi seluthwalise abantu amagabha avuzayo.
Phumula sile problem enkulu kakhulu eyamanzi. Imzamo asebenzile ukansila ekhulumisana le council yokuthi amabhawuza abuye. Kwenzakala ukuthi khona indawo eyi-1 kubuye ama ibhawuza libuye liphinde liphinde cause babe baningi abantu abafuna ukukha amanzi ngoba abanye sikhuluma abantu abagula ezindlini abanye balabantwana abancane of which babe befuna amanzi amaningi. So ukansela uya make sure ukuthi each line iyaphiwa amanzi kabili ngelanga. Ibhawuza libuya ka-2 endaweni A1 ukwenzela ukuthi abantu benele amanzi ngoba izigaba ezingalamanzi ziningi kakhulu.
Ezinye izakhamuzi zePhumula sezidonsela kunyanga ezintathu zingawatholi amanzi. Ekhuluma loZulu kungxoxisano eqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association enkundleni yeWhatsApp, umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uveze ukuthi imota ezithwala amanzi ziyasilela njalo ikhansili iyazama ukudinga ezinye izimota kodwa imali yalokho iyasilela. Uthe njalo ikhansili isizama ukufaka amakioski amanzi endaweni eziswela amanzi. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Waza Friday livili silomtholi osakhulayo uGracious Jube owazakala ngegama lokuthi Gracie D. Yena ke ucula umdumo weR&B nezindancehall. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda owe Studio 7.
Banengi abaculi abasacathulayo abalemculo yabo elohlonzi bengaziwa nguZulu ngoba imculo yabo ingachaywa emsakazweni. UGrashi D ngomunye wabo namhla sithe simethulele uZulu.
Ngikhulele endaweni yaseLuwagwelo esigabeni saseNjobela. Ngase ngiyashoka lapho ngisiyofunda emaplotini esikolo abasibiza ngeSivu Primary School. Njengomuntu nje okhule kanzima kodwa ngazile ukuba ngiqhube ngize ngizofika ngoba nje ngila. Ngumuntu nje okhule ecula nje uma isenza imisebenzi yasekhaya kahle kahle. Angibona ngithule nje ngifuna intombolo. Angibona ngicula nje.
Kasiti ulendlalade lakhe elesibili elitsha alibiza isalukazi sami uke wapheka elinye ngaphambilini.
I-album yami yokuqala ngika-2015 ukhumbula ekhaya kudala silala amatope inengoma ezingu-5. Abantu kahle kahle bawuthanda umculo wami uma ngikhupha leyo album yokuqala kahle kahle ngiqala ukucula. Bawuthanda kakhulu ngoba nami nje ngangireceive ama phone calls ngisebenza nama producers amaningi kakhulu.
Ekuphekeni imiculo efana nalo okaGrashi G kusetshenzwa labalohlonzi ekuhlanganiseni iziginci zakhona ukuze kube mnandi.
ngisebenza no DJ Sly, ngisebenza no DJ Spider, ngisebenza no Boss Kevi. Mina ngikhule ngimamela uLove Mumajayivana, uCooksman, uGeorge Sibanda. Bona abantu kahle kahle abangenza ngafuna ukucula empilweni yami ukuthi nami kahle kahle ngibe kwazi ukuba famous. Manje ngine album engikhiphe 2019 izanka dombolo inengoma ezingu 8 ijatshulelwa ngabantu abaningi kakhulu.
Hey, kuna mami tisa nitolu muntu ibanti yenu muntu mumuntu ufuna kwenzi group yabantu ufuna bang group admin mean
isanka. Umhlaba wonke uphakathi komkhuhlane obulala abantu kulezi nsuku e-coronavirus. Wena-ke uleli zibani kubalaleli ungakahambi njalo umculo wakho utholakala ngaphi?
Masizameni ukuzivikela thina ngokwethu, ngoba uma sizivikela thina ngokwethu sivikela impilo yabantu abaningi kakhulu. Ukuthola umculo wami cela behambe ku-YouTube bebhale Trash D Music. Inamba zami zocingo zithi 0740181916.
Akakhethi muhlobo noma nguhobo aphinda kuqomeki ayizilolo lezi yinto ezingelancedi.
Besikwethisele Trash D ngomculo wakhe ohlakaza ontanga kuhlelo Woza Woza Friday.
Ngiphathe
kahle njalo libe lempela sonto elichukela. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda, owe Studio 7.
Nobody can take my place. Anywhere you go, I will go with you. Keep on your side to take you as a part, yeah. I can never survive. A life without you will never survive. The way you get down, you got a surprise. I like the way you turn up the notch. I like the way you handle yourself.
ugcike uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamashumi amathathu lasiyagalombili 38 emhlabeni jikelele. Asebela leli gciwane besedlula izigidi ezine lengxenye 4,555,803. Inkokeli yabatsha ye-MDC Alliance ebibikwa ithunjiwe itholakele iselatshwa esibhedlela sePark Town Hospital eHarare amanxeba okutshaywa kanye lokuhlukunyezwa kwezocansi i-sexual abuse. Kuwoza Friday liviki besilomculi osakhulayo uGracious Dube owazakala ngegama lokuthi nguGreshiti. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah isithi libe lempelasonto elithukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.